Vachitaura mushure memusangano wavaita negurukota rezveutano vaObadiah Moyo, mutevedzeri womiriri weChina muZimbabwe, vaShaobo Sheng, vati parizvino vasati vaona shoko rekuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvawirwa netsaona yecoronavirus iyi. VaBosheng vati nyika yavo iri kuita zvose zvaingagona kuchengetedza vairuzhinji vari munyika yavo.
They are safe and sound and well taken good care of. Just this morning, I had a telephone conversation with the minister counselor of Zimbabwe.
Vakachengetedzeka huye vane utano. Ndataura nemumiriri weZimbabwe kuChina akandiudza kuti haasati awana shoko rekuti pane chizvarwa cheZimbabwe chatichawana dambudziko. Kwaiswa nhamba dzerunhare dzakangomirira zvizvarwa zveZimbabwe kuti vashandise vakasangana nedambudziko.
Just handle and deal with the concerns of Zimbabwe nationals and students.
VaBosheng vatiwo mukuedza kuona kuti chirwere checoronavirus hachisviki muZimbabwe, vari kukurudzira zvizvarwa zvekunyika yavo kuti zvimbomira kushanyira Zimbabwe. Vatiwo vanenge vauya vari kuvachengetedza kwemazuva 14 kuti vasasangana neveruzhinji.
We have already sent out the consular notices to the
Tatotaurana nevanhu vedu kuChina vatichakurudzira kusauya muZimbabwe kuitira kuti tichengetedze utano hwevanhu vemuno. Kune avo vanenge vauya tinovachengeta kwemazuva 14 vasati vasangana nevamwe.
We also say that we ask them if some Chinese nationals come to Zimbabwe now, they have to be self-quarantined.
Vamoyo vatenda zvikuru matanhari kutorwa neChina mukuedza kudzivirira kuti coronavirus isapinda muZimbabwe. Vamoyo vati vari kuwana rubatsiro rwakawanda, vakatiwo China yazvipirawo kubatsira Zimbabwe kugadzirisa nzvimbo dzakatarwa kuti vanenge vabatwa nechirwere ichi vachengeterwe.
Very happy to note that today they've decided and agreed to assist us, you know, in upgrading our isolation facilities.
Tine mufaro kuti vazvipira kuti batsira kugadziridza nzvimbo dzatakapatsanura kunoenda vane zvirwere zvinotapuriranwa kwatakati ndokuchaenda vanobatwa nechirwere ichi.
In the improvement of the isolation.
Kusvika pari nhasi, vanhu vanosvika 560 varasikirwa neupenyu nekuda kwecoronavirus, uye vanhu vanosvika 24 vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachaputika muChina gore rapera. Mubati wehomwe musangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vaudza Studio 7 parunare kuti zvakakosha kana China ichigadzira kubatsira Zimbabwe sezvo isina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano. Vamoyo vazivisawo kuti hapana munhu atabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, kunyange hazvo vanhu vanodarika 900 vari kuongororwa kana vakabatwa nechirwere ichi. Vamoyo vatiwo vari kukurudzira veruzhinji kuti vambomira kuenda kuChina pamwe nekune dzimwe nyika dzakatapurirwa chirwere ichi. Dzimwe dzenyika dzave necoronavirus dzinosanganisira Malaysia, France, Canada, Belgium, Malaysia, America, German, Britain, Japan nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.